mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 21 gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevatatu 233 sangano rinomirira vashandi rezimbabwe congress of trade unions rinokurudzira hurumende kuti ipe vashandi mari yemihoro yakaringana vachiri vapenyu kwete kuzobvisa mari yekuti vachengetwe zvakanaka pavanenge vafa iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevatatu 233 zvichitevera kufa kweumwe munhu kumatebeleland south nezuro vanhu vanoita makumi maviri nevasere 28 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe pavanhu ava makumi maviri 20 vakatapurirwa chirwere ichi muzimbabwe vasere kana kuti 8 vachinzi vakadzoka kubva kusouth africa muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121 bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevasere 48 vafa nechirwere ichi kwozouyawo manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru zvisere zvine zana nemakumi masere nevanomwe 8187 vapora munyika vanoita zviuru zvinomwe nemazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevaviri 7692 hurumende yazivisa kuti kutangidza izvozvi ichabatsira nemari inoenzana nemadhora ekuamerica mazana mashanu parufu rwemushandi hwehurumende hurumende inoti izvi zvichaitwa kunyange mushandi uyu ange aine zvimwe zvirongwa nekambani dzinochengeta vafi vachinyora patwitter pavo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana vati mari iyi ichapiwa mudzimai kana murume wemufi kanavo vana vavo vakuru kana umwe anenge akadomwa munyori mukuru musangano rinomirira vashandi rezimbabwe congress of trade unions vajafet moyo vaudza studio 7 kuti hurumende haisi kuziva zvinhu zvinofanirwa kutanga kuitwa vachiti vashandi vehurumende vari kunetseka iko zvino ndivo vanofanirwa kupiwa mari inovagonesa kuramba vachichengeta mhuri dzavo dzakanaka vamoyo vati varayiridzi havasi kukwanisa kuenda kumabasa nekushaya mari asi hurumende iri kuvimbisa kupa mari kuhama dzemushandi wehurumende anenge afa
hatisati tanzwa kuti zviri kubuda kuna wezvi ichokwadi rakaita sei ndiyo chinhu chekutanga asi kana zvirizvo zvapfungwa nehurumende hazina kumbobvira zvaitaurirwa kuvatungamiri vevashandi vehurumende kuti vape maonero avo kuti kana pane urongwa hwakadaro vakaita sei zvokuti vanozobhadharirwa vafa hatizizivi kuti vazvibvumirana nani asi semaziviro edu ndekuti utungamiri hwevashandi vehurumende hauna kumbobvira wataurirwa kana wawirirana nazvo vanoda mari inobatika vokwanisa kuzvibhadharira mapolicies akasiyana siyana anoenderana neupenyu hwanhasi nemagariro anhasi
asi kana chiri chokwadi kuti hurumende inoda kuzopa vashandi vayo mari iyoyiyi pane chakaipa here kuitambira
haisi mari inopa vashandi kane kuti mushandi anenge akatofaka iri kutopiwa vanhu vanenge vasara asi kana hurumende ichida kupa hama handizvizivi kuti chinhu chatingapemberera here iyo zvino kuti hurumende iri kuratidza kupa $500 pamhuri yangu kana ndafa kana ndaishandira hurumende kuti vaende kunondiviga izvozvo chete asi haisiri zvozvinozoondi vapa kana pensheni yacho iyo mhuri yangu maonero edu aithinki hurumende haina kutsikamisa pfungwa panyaya dzakadaro saka vangangoendera pamberi vachiti vanotakupa asi hazvibatsiri vakawanda
pari zvino imimi nesangano renyu pane zvamuchaita here nenyaya iyi
pane avo tataura navo patanzwa nyuzi zvichitaurwa maonero avo ndeyokuti pavanopiwa mukana naemployer wavo vachataura kuti mungatipa here zvatinogara tichikumbira isalari tizvitsvagire mapolicies edu ndizvo zviri kubva kuvashandi kana zvazvochinjwa hatizvizivi asi iyo zvino vashandi vehurumende vakatomirira mukana wokuti vataure naemployer kuti hongu ndizvo zvaunoda kuita asi haisirizvo zvatinoda isisu sevashandi ende haisirizvo zvinotobatsira mhuri dzedu
avo vange vari munyori mukuru musangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunhare nestudio 7 zvichakadaro mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende ari kushora zvakasimba urongwa hwehurumende uhu mutungamiri werimwe sangano revashandi vehurumende reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takashira Joe vanoti danho rehurumende iri kurota masikati chaiko nekuti vashandi vehurumende vari kuda kubhadharwa vachiri vapenyu Dr. Joe vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti masangano evarayiridzi manomwe akabatana ari kunyorera kuhurumende achisvitsa kunyunyuta kwevarayiridzi neurongwa uhu
isu tinoona sekuti ndokurota masikati vanofanira kuti vazive kuti chatinoda isu savashandi kurarama kuriritirwa tichiri kurarama uyezve kuti tikwanise kuriritira mhuri dzedu pari zvino tiri incapacitated tingafara dai vaitipa mari iyo pamwedzi yakadero tichiri kurarama kuti tikwanise kubatsira mhuri dzedu dzikwanisewo kuti dziende kuzvikoro tikwanisewo kulodja tikwanisewo kuriritira mhuri dzedu saka izvi zvokuda kuzoti vatione sevanhu vakanaka tashayika ndinoona sekuti izvozvo izvo hazvina musoro nokuti isu izvezvi tinoda kuti tirarame mari iyoyo tibetsere tichararama zvokuti vazotipururudzira tashayika ndo zvatisingadi izvezvi saka zvokuti vashandi vehurumende havadi kuti vazoita speechify pamafinara avo vanoda kuti hurumende ivachengetedze ichengetedze kodzero dzavo vachiri kurarama pari zvino kwete kuti vazoshayika vozoti ndiye waiva mushandi wedu hatidi unhubu nounhunzvatunzva hwakadaro
imiwo makambogarwawo nemi pasi here sevashandi vacho vachange vachizobatsirwa nechirongwa ichi
hatina kumbogarwa nesu pasi hurumende yangoita muririro wayo yokuti idendera rinongoriya riri rimwe chete zvakadaro tinoda kuti tiite nhaurirano dzamandoro kwati uyezve tichivapawo nhunha zvedu in terms of our priority hongu ingava iri part of our priority but iri kumanumber 5 priority number 1 ikozvo ndoda ndeyekuti tinoda kuti tirarame kana kukapasitetewa tikwanise kurarama usavashandi uye nemhuri dzedu tozokwanisawo kuzoti tazofawo inenge yava kumanumber 5 apa saka hatidi kuti ivo vatore alow priority isu tine mahigh priorities hatinawo okuti tirarame tichiri vapenyu
mune matanho hamuchatorawo here mushure mekuburiswa kwechiziviso ichochi
hongu tagara izvezvi zvitiri mushishi semaunited front yemateacher unions kuti tinoda kuti tione mukuru wenyika timupe petition yedu nokuti tinoona kuti vatora nguva vasingadi kutaura navarayiridzi apa zvakaomera varayiridzi saka ndinoona sokuti ndo imwe yatiaisa papetition yedu iri kuenda kumukuru wenyika manje manje in 2 days or so ichange ichienda kumukuru wenyika vamiriri vematicha union vachimacha vachienda nepetition kumukuru wenyika iyoyo inenge iripo papetition iri kunyorwa izvezvi ichiri kubikwa asi yava kuibva manje manje
ko iyo nyaya yemihoro yenyu yamagara muchiramwira mabasa pane zviri kufambawo here
hapana chiri kufamba nokuti dambudziko riripo nderekuti maministers emuhurumende havasi kuda dialogue patakapedza kutaura navo mavhima tikazotaura zvena minister of education vese vanongonakurirana
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe vatakavafira zhou vari parunhare kumasvingo najonga kandemiri westudio 7 Pasi pesangano rinonzi Nyasha Africa, zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mudunhu reWashington DC, zvakatanga chirongwa chekuunganidza mari inosvika zviuru makumi mashanu emadhora ekuAmerica, $50,000, ichashandiswa mukusimudzira zvipatara vana chiremba navana mukoti muZimbabwe. Imwe nengo yesangano iri vatakura Taylor vaudza Mike Hove weStudio 7 kuti mari iyi ichashandiswa mukutumira zvekushandisa zvakaita semakombiyuta pamwe chete nekutanga zvirongwa munyika zvichabatsira vanhu vari kutambura nezvirwere zvakaita sechirwere cheshuga diabetes chirwere chehypertension kana kuti blood pressure nezvimwe ngati nzwei vachitsanangura
Nyasha Africa chirongwa chakatangwa nemurandakadzi wemuZimbabwe anonzi Debra Nyasha Peters akachitanga mushure mekuona matambudziko ari kuita vanhu vari kuZimbabwe nenyau dzehealth akaona hama dzavo dzaitambura ndopa akazoti regai tibatsire isusu tiriki kumhiri kwemakungwa ndopa akataura neni pandudza kuti zvonii ndezvaanoda kuita and ndakaona kuti tibatsirane ngati zvabve pamwe chete
mungatiudzawo kuti ndepapi pakuda kunyatsobata inyaya dzecovid-19 inyaya dzediabetes inyaya dzakadii
so tikubata zvese nekuti covid-19 inouya and then yotambudza vanhu vane diabetes vane hypertension saka bp mablood pressure saka tikuda kubatsira vanhu vese vane utachiwana hweHIV nevamwe vanengari like vanhu vakuru vakawana ndo vari kuwanzobatikana neutachiwana hwecoronavirus so tinouya tobatsira vana ana mai vane pamuviri kuti vagone kuita sei kuzvara zvakanaka
imi muri wechidiki muri chizvarwa chezimbabwe asi murikugara muno muamerica chakaita kuti muve nechivigo chekuda kuva nhengo yechirongwa ichi
ndine hama dzangu neshamwari dzangu dzichiriko kuzimbabwe dziri kundiudza kuti dziri kutambudzika kuwana mishonga yekurapa ingava yeshuga yechirwere like HIV also maequipments saka inini semwana semukomana wechidiki ari kutotanga kuita the health ndakaona zvakamirisana kuti ndinge ndiyo ndichibatsirawo hama dzangu neshamwari nanasisi nanagogo vari kuzimbabwe
pane zviripo here pachirongwa ichi zvakanangana nekubatsira vechidiki muzimbabwe
Yes, tinema youth initiation programs arwe anoda kudzidzisa vano vechidiki kuzvibata neku nekuzvichengetedza mwiri wavo neku eating healthy vachidya zvi chikafu chine utano neku also vano exercise vachimhanya nekuenda ku gym.
Mungatudzawo zvizere pa kuti chii chakaita kuti nechivimbo chekuda kushanda nevamwe vachirongwa.
So GoFundMe page yakatanga noti tuda kubatana neimwe organization inonzi Medshe. So Medshe kupai my equipment and like kumba anga mbedha wepa ma hospitals vanga mishini yema blood pressure and then vanokupai mahara and then mozongobhadhara kushipa kumba. Saka taona zvakaringana kuti tibatane nevanhu vamwe maZimbabweans nevanhu vepasireso kutizvoni tingounganidza tirakidze kutizvoni chii tiri mumusha mumwe chete and tinoona kubatsirana nokuti tsvaratsinhu vachitswanoenda.
Saka mari yamuchange muchiunganidza inenge ndeyekubhadhara kutakura zvinhu zviri kubva kuno kuAmerica zvichienda kuZimbabwe.
Ndeyekubhadhara zvinhu zvikuenda kuZimbabwe nekubhadhara duty, but hatisi kubhadhara kuita sei kutenga zvinhu zvacho, tichingobhadhara kuendesa kumba. Vanotipa zvese, tine tinotsvaga madhokotera nemalisti yezvinhu zvavari kuda and then toenda ikoko tichatora even vanhu vekuno kumavolunteers toenda tonoita packaging kumaofices avo kuAtlanta nekumwe kuCalifornia and then from there vanozoendesa chitenge kukumba.
Nhengo yesangano reNyasha Africa vatakura Taylor vari parunhare mudunhu reWashington DC naMike Hove weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. ZimLife.com ine nyaya pamusoro pekusukwa kuSouth Africa kwamufundisi Shepherd Bushiri nemudzimai wavo Mary vachipomerwa mhosva yekuchenesa mari kana kuti money laundering inoita mamiriyoni zana nemaviri emarandi 102 million rand yakawanikwa nenzira dzisiri pamutemo. Chronicle rinoti hurumende yati vanoshanda mumabasa ekutakura vanhu nezvinhu kusanganisa vatyairi vemakombi nemakondakita vanyorese neNational Social Security Authority kuti vagowana mari yekuvabatsira kana vasvitsa zera rekumhandigere. NewZimbabwe.com ine nyaya pamusoro pekushaya nemusi wemuvhuro kwevakambomirira Zimbabwe kuAustralia uye vaimbovegurukota muhurumende yava Robert Mugabe, amai Florence Chitauro. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani, mangwanani, panopa Studio 7. Kuno kuchiredzi East and South, tine dambudziko. Takumbira vanoso muchamisa uye vatibatsirewo, minda dzedu dziri kutorwa, uye vatinunurewo. Hei, vanhu vacho ava mazano PF vana hana urombo, hana tsitsi, rongoramba chingotorera vanhu. Hatizivi kuti rudzi rwedu irwu takaita sei, vakatishorei.
Vashamarari weStudio 7, vanotipo news dziri dzechokwadi, tokutendai nebasa ramunoita. Chidoo kutaurawo panhau yemari. Mari dziri kuindozhwa kuZimbabwe, mari dziri kuindozhwa kuZimbabwe. Vakanganwa here kuti vakambotiitira futi? Pachina gono paya, pachina gono. Tikasvika kumatirioni mari dzavauda kuindrodusa idzi, ngavasadarwa nehurumende yeda. Ramunangawa ngavaziva kuti ramangwana vakazobvawo pachigara pavachachema.
Makadiko vatereri weStudio 7 vatepfenyeri weStudio 7. Ndai dambo bunda deko studio ise yaka takawana studio doko yanga singa wiki hapana zvatakambonzwa izvo. Mufana kuita muchigadzisa mushina iyo studio inato kuita tikatoshoterwa nestudio 7 katoita kunge tisitatorana nenzara, saka studio inofanira kunge yakationa kevo zvokuti isinatoterereka yakazara kuza zvizhinji hapana zvatakanzwa pastudio yechipiri manheri.
Makadiko vashamarari vestudio 7, aiwa ine kwandiri ndofara chaizvo. Ndokumbira kuti mundudziro vamunangagwa kuti ngavaitiitirewo zvokuti tungamirirawo nyika, kwete kuita zvokuti tongerawo nyika. Nekuti vakatonga hako vematare vozoita seiko? Ivo ngavatungamirire nyika chete, vazive zvetinoda isusu sezvizvarwa zveZimbabwe, kwete kuti vatitonge hatisina mhosva dzatiinadzo. Kana vasingakwanisi kutungamirira nyika vechida kuita basa reutongi, ngavaende kutsvaga basa kumakoti uko, vakwanise kutoshanda ikoko.
Seven, makadi ikoko vana Jonga kandimiriwa nana Sisi Mavhi. Isu kuno tiri raiti kuZimbabwe. Ndine mai rutendo chapeuka. Ndinoda kutaurira Monzora kuti wewe Monzora wakangamwa here chokwadi wanhu wakafira musangano? Wakangamwa here chokwadi pawakaita MP wewe kunyanga North, pawaiwa vanhu vachirara musango? Wana Love More Kenende, wana Francis Makoto, wana Gondokondo Tabwa, wawakangamwa here chokwadi kutengesa nyika Monzora? Monzora, vari kure vari kuzviona. Usadaro, midzimu iri kuchema naMwari ari kuchema newe. Zvichapera Monzora.
Makadiko estudio 7, toti ndanawo dzenyu dzamunotipa. Yedu yezvikoro zvehurumende zvazvo kudzidzwa izvi. Ndokuona vana vachingodzoka makuseniseni, abuda makuseni kuma9 atodzoka. Chiko naedu ichi chimotivhunzirai vapo mangwana kuti chikoro chekupi chehurumende chiri kudzidzwa, chiri kusera vana vari kuchikoro? Chimovafonera yatingoti vanoti uchipa papa. Kwete zvavo zvavari kumhanya kuti hei, masankisheni, kuda kuti tagara nevaimbi ta masankisheni. Vakomana kana ivo vaimbi pacho vanoenda kugara iro, igara ripi kuita masankisheni? Masankisheni ava vakazvikonzera egera kumana. Vanoti hatichazivi here isusu? Vanoti hatizivi here? Masankisheni mukafamba zvakanaka masankisheni anobviswa, asi kumbunyikidza kodzero, kudzvinyirira, kuita sei ndo zvinokonzera masankisheni? Kwete vaimbi, ivo vaimbi pacho vanoenda kugara nemasankisheni, vakutsvagawo kurarama. Vangaita sei kana vakapuhwa kana mbijana iyoyo vanorarama?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi rezvemitemo kana kuti Department of Justice pamwe nematunhu emuAmerica gumi nerimwe vaende kumatare edzimhosva kwavanomhangarira kambani yeGoogle vachiti yakurisa, naizvozvo yape kutadzisa mumwe makambani kuitawo basa iri. Google inopa vanhu mukana wekutsvaka zvese zvavanoda padandemutande nekushambadza kana kuti search engine. Google pamwe chete nekambani yeFacebook dzinonzi dziri kuwana mari inoita zvikamu 60 kubva muzana yemari yose inowanikwa mubasa iri. Muchinafundo Stan Mukasa vepaIndiana University mudunhu rePennsylvania vanoti uku kutashurana kweshoroma kusinei nevanhu vanoshandisa Google neFacebook, sezvo bazi rezvemutemo richingoda kupatsanura mabasa ari kuitwa neGoogle kuti aitwe nemamwe makambani.
Kunoku kuUnited States kune mutemo unonzi antitrust law. Mutemo iwoyo unotiwo hapana kampani imwe chete inodominata mabasa mabusiness. Yakaitwa kuma1900 panguva yekampani yainzi Standard Oil. Saka Google kana uchiita search kana uchitsvaga chinhu paintaneti unoenda through Google. Google manje ndio ino dominate nikiriki message pa internet. Mamwe makampani aku angashita kuitawo message au achakwanisa kukwikwidza ne Google. Kuti Google yakurisisa chaizvo. Saka Department of Justice iri kutiyo Google wanyanya kukurisa hauchape mukana mama makampani anda kuitawo message. Saka Google pamutemo iyo inofanira kuti ningirwe ipo mamwe makampani mukana wekukompita. Google ne Facebook dziri tube dzimakampani iwayo wanoona 60% de advertising mari advertising ngekuti paunoita search ka Google inoona mari pakusechwa pachepapo.
Tinoti zvekuda America zvainoshandisa market economy kana kuti capitalism kubudirira kwekambani ndio kunodiwa sei vachirangwa kuti kambani yavo yabudirira zvikuru.
Ya market economy iripo zvati ndio makambani acho arimoka haadi kuti mwe kambani kurisika. Kana mudi ni mabazi anoshanda anenge kwakati imwe kampani mabhazi iwe ndo ine mabhazi akawandisisa anofamba munzira inobva kuwana. Munofanira kuti kukweni kukwikwidzana kwakafanirana. Hapana kampani imwe chete inobvumidzwa kuti inyanye kukurisa zvekuti inoshayisa mamwe kampani mukana wekukompita.
Saka Google inonzi ita sei apa yoita sei manje iyo yakabudirira kudaro.
Pane ma options mairi. Imwe ndeyekuti mamwe mabasa anoitwa neGoogle asaitwe neGoogle ba apuwe imwe kambani. Zvakafanana nekuti kana mabhazi zako anobva kuHarare achienda kuBurawayo awandisa. Break up ndeyekuti ukabva kuBurawayo uchienda kuHarare haupike mapassengers ukwero, haupike mapassengers ukwekwe, unongoenda kwadaro. So ndokunonzi kupatsanura kambani kuti isakurise maningi. Ndozvikuitwa pane zvimwe zvigugu zvainoita. Zvairi kunzi usaiteba chipa mamwe makambani mukana.
Ko izvi zvinoreve kumunhuwo zvake nai Profesa Mukasa?
Hapana zvazvinoreva. Uku kurwisana kwewakuru wako, kurwisana kwemakambani, hapana zvazvinoi afekta. Ngavarowane vari kusoro iko, imi moshinwa maheu enyu mukiri makanyarara.
Avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vepaIndiana University mudunhu rePennsylvania vari parunare neStudio 7. Madzangu taurai zvenyu kamboka nobva kuna Paul Matavire sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevatatu 233. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinokurudzira hurumende kuti ite vashandi mari yemihoro yakaringana vachiri vapenyu, kwete kuzopisa mari yekuti vachengetwe pavanenge vafa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi yapo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mukuswera zvakanaka.